maonero andikuita zvinhu ndekuti hurumende yedu haina mari yekuramba ichibatsira vanhu vane utachiona weHIV and AIDS. Ini chandinotyira ndechekuti hurumende nekuti haina mari inogona kuita pass on macost kumaindividuals and isisi tiri kuti inofanira kuva inoti encourage maindividuals kuti vaende kutesting but hurumende yacho ichibhadhara mari.
Va Wilford, munoti
inini semaonero angu nekushanda kwandinoita nevechidiki handioni pane chakashata nezviri kurongwa nehurumende nekuti zvinhu zvinofambirana nekushanda kwatiri kuita nguva nenguva kuti isusu ngatibvisei kusarudzana panyaya dzeutachiwana weHIV and AIDS. Saka kana munhu achinzi akwanise kana kunozviita ari ega, imwe nzira yekutambira kuti utachiwana weHIV hwakangofanana neumwe urwere hwatinogona kungotinawo, zvakafanana nemudzimai anogona kuti inondida anozvitesta kuti ndaane nhumbu ero handina nhumbu. Saka hationi pane chakashata pane zvinhu zvakaita saizvozvo.
Vagokova, tingazoona here vanenge vachizozvitestava kana zvabudirira vachizokwanisa kushandisa zvavanenge vawana mumaresults iwayo?
Dambudziko ratinaro nderedzidziso yatinayo. Dzidziso yatinayo haisi complete, haikwanise kuempower an individual to understand kuti zvakakosha kuti munhu aziye status yake. Saka ndodambudziko ratinaro kuti iro vanhu vari kuforceredzwa but vasati vasvika pakuti vava convinced vongoerekana vongoenda kunotestwa. Saka zvoda kuti maorganizations akaita seNAC vatarise nyaya iyoyo yekuti sei vanhu vasiri kunotora maresults.
VaWilford, tomboti chirongwa ichi chabudirira kunge chiparwa munyika vanhu vachizvitesta vari kumba, tinozoona here vanhu ivava vachiwana counseling inotarisirwa kana munhu aenda kunotestwa kwana chiremba?
Regai nditange nekupokana nezvataurwa navagokova kuti vanhu havasi kupuwa dzidziso yakakwana. Ndida kuti inini ndikufungidzira kuti zvamuri kubvunza izvi makazviwana mustori yakabuda mupepanhau pavhiki rapfuura iri. Takaongorora stori iyoyo yakabuda mupepanhau iroro, stori iyoyo haitaure kuti yakawana kupi information iyoyo yekuti vanhu vakaenda kunotestwa vasina kutora maresults avo. Saka kwandiri stori iyoyo haisati yava kureva chinhu kusvika yatiudza kuti mastatistics ayo vakamatora kupi, bcause hapana pavakambokota kuti mastatistics abva kupi. Then tikitarisa mubvunzo wamabvunza, ndinoti inini hurumende yati iyo ichaita yavanoti iyo feasibility study, voona kuti how feasible is it, tinokwanisika here kuti tiimplimente urongwa hwakaita seuyu muZimbabwe. Maonero angu ndeyokuti nedonzo ravanaro nekushanda kwese kwavanga vachiita nekushanda kwese kwatinoita nguva nenguva kuti tigadzirise panyaya dzeutachiwana huwandu hwavo munyika, ndovimba kuti hurumende ichakwanisa kuita urongwa hwokuti voenza kamapo nemamekanism anokwanisa kuti kana munhu achinge azvitesta ega ari kumba zvinogozofamba sei.
Vagokova, tingaona here pachizove nekubudirana pachena kana vanhu vachinge vakuzvitesta kumba?
Programu yatanga tinayo, the national program, yanga ichitiyo usati waenda kunotestiwa unoenda kucounseling, wabva kunotestiwa wakolekta maresults unoenda kucounseling. And ndo programu yatiri kuda iyoyo. Iyi yekuti tichitanga kuita testing chiwande wande idisaster, hakuna chinobuda.
VaWilford, mashoko enyu ekupedzisira.
Ini ndovimba kuti vanhu vanokwanisa kubudirana pachena. Pari zvinonzi tiri kungotaura nyaya iyi tichishandisa fungidziro kuti vachazodai vachazodai, asi ini ndinongoti izvo zvakangonaka kuti kana vakuuya vachitsakiridza kubva kwatiri isusu tichaitawo pfungwa dzedu kuti zvingafambisei kuti tinyatsoramba tichienderera mberi neprivacy, matestingi tachanowanika kupi, anopuwa zvaita sei. Saka saizvozvo ndovimba kuti zvinofamba zvakanaka ende takakwanisa kushanda pamwe chete nehurumende.